mumashoko akatorwa mudunhu reOhio pamusoro pekusununguka kwezvitendero nguva pfupi yapfuura. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakatsanangudza zvitendero serusununguko rwekutanga pakatariswa zviri mubumbiro remitemo yenyika. Vakati kuremekedzwa kwepamusoro kwekodzero idzi dzisingatorerwe munhu kunopa gwara rehurumende yedu. VaPompeo vakati rusununguko rwezvitendero rwuri kuiswa panguva yakaoma pasi rose. VaPompeo vakati vanhu vana pavanhu vashanu pasi rose havasi kuwana rusununguko rwekufarira zvitendero zvavo. VaPompeo vakati kuti magariro evanhu asimudzirwe kuitira kuti vanhu vave nekodzero dzokuita zvavanoda, America iri kushandisa zvose zvainokwanisa kusanganisira kudoma nyika dzose dzinotyora kodzero dzakakosha idzi.
He called out China's war on faith, its mass detention of Uyghurs, its godless decisions to replace church displays of the Ten Commandments with words.
Takataura pachena hondo yechiitwa nemachina mukurwisa zvitendero, kuisa musungwa vanhu vari maUyghurs, kushora Mwari nekubvisa mashoko ari mugwaro reTen Commandments, achitsiviwa nemashoko emunyori mukuru weChinese Communist Party vaXi Jinping. Uye hatina kuramba takanyarara pazvakaitwa.
Mumakore maviri apfuura, bazi reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita misangano miviri yemakurukota iine chinangwa chekusimudzira kusununguka kwezvitendero. Vakuru vakuru vezvitendero munyika dzepasi rose vakaungana vaine chinangwa chekudzivirira kodzero yezvitendero pasi rose. America yakazvipira kuchengetedza zvitendero zvevanhu zvepasi rose. Iyi inhaka inodadisa yakasiyiwa nevakatanga kuwanira nyika ino rusununguko. Avo vakavaka America vaine donzo rekuona kuti vanhu vemuAmerica vachengeterwa kodzero dzavo dzisina ani anodzibvisa. Uye izvi zvikaiswa mugwaro rakashandiswa mukuzvipa kutonga kweAmerica reDeclaration of Independence pamwe nebumbiro remitemo yenyika, vakadaro vaPompeo. Gwara redu rinobata nyika dzekunze, rine musimboti waro unobva mukunzwisisa kodzero dzose, vakadaro vaPompeo. Kuzvipira kwakadai ndiko kuri kupa kuti tive jena guru murusununguko pasi rose. Imba yedu inobata zvekunze yakavakwa panzvimbo yakasimba, pakatariswa zviga zvakashandiswa mukuumba nyika yedu.